it's not visa, my school fees. All my school supplies also, nekuti mazuva ano takuita kuti vana vasone, takambege tichisona tiri kumabhuku, ezvinezvi takumusha kwamurewa.
Mune vana vangani vamuri kubatsira muchirongwa ichi tichiona kuti matunhu amataura matunhu akawanda?
For now kwamurewa tine vana 20. Patakamboita kumabhuku, I think tatiri kuma 20 kwa kutaita 20 each class. Taka kusona, takabvira 2018 kumabhuku. After COVID, chakazoitika manje even pamabhuku hai, takatombomira, I think for 1 year. Taka kuzotanga kwedu ndo kwa murewa. Then my school fees, takamira futa, I think tatine 20 kurusape. Then nevana wa kuma university watai badarira apo na apa. But nekukwira kwangu kuita my school fees, taito tipa temu ye gaga tagona wita 50 wana watai badarira my school fees. But takazongota I think zvekusona nezvimwe zvatoda kuzotiwedzerei zvekuvaka nekubika makeke necarpentry kuti kana akazofunga zvekuroorwa ane chinhu chaanokwanisa kuita nemaoko zvinenge zviri nani.
Muri kungoshanda nevanasikana chete here kana kuti mune vanakomana pamwe chetewo nevanhu vakura vamuri kubatsira?
Kwese kumabhuku nekwamurehwa tine vanakomana. I think kumabhuku kwangu ine vakomana vakati wandei pa 20, maybe 5, vasikana vari 15. Uku tinenge tine vakomana vatatu kana kuti 4. Madzimai tine chido chekuti dai mishina yedu yakawanikwa yakawanda. Tirikufunga kuti panopedza ivava tine imwe gurupu richatanga July. Then maybe gore rinouya totanga nemadzimai. Nekutiwo pakuita nherera apa pane vamwe of course vana vatisingakwanise kuzobata vachiri vechidiki. Saka tikatrena nambuya vacho nana tete zvinotibatsira.
Imi muri munhu anogara muno muAmerica, chii chakaita kuti mutange zvirongwa izvi kumusha kuZimbabwe kwamunenge musiri nguva dzese?
Inini kumusha manje ndakakurira kumusha ndiri village girl. Kumusha ndokwangu zvekuti pandinobva kuno ndichibvaka chanichienda the next day ndaenda kwamurewa. Zvekuti ndokwandiri kuti maybe makore mairi matatu ndinenge ndakunge ndipedza nguva ndiriko. Ndakarerwa ikoko, ndakarerwa nasekuru. Ndokune ndingati memory dzakawanda kupinda Texas.
Matambudziko apa hamuri kusangana nawo kufambisa chirongwa ichi?
Matambudziko andingati tiri kusangana kubvira patakatanga 2010. Madrugs kuroorwa vana vasati vapedza chikoro zvirwere. Ndinofunga kuti challenge yedu ndeyekuti as a community kwedza kuHarare kana kuReserve. Chinhu chatirikungoona kunge chirikungoitwa panext door. Saka ndinoda kuti community takabatana and I'm glad kuti ndozvinhu zviri kuitika kwamurewa. Then of course pachirongwa chedu chatinacho takaita mukana wakanaka wekuti takaona mudzidzisi anova arimo muraini medu imomo, vanonzi Maita Kundwa ndo vanotsona nevana, vakatrenwawo. Saka vari kubatsira vana chaicho zvakanaka. Tine mushina yatiri kuda, vamwe vana of course inherera, vamwe vari vulnerable, of course kumusha hakuna mabasa. Saka tinenge tichivabatsira futi nemachira, asi dzimwe nguva zvinondiremera nekuti handina dona kubvira chitanga 2010. Ndinenge ndichingorova anonzi madhabhu iwayo kungoswera uri kubasa. Asi ezvinezvi manje ndasvika pekuti ndaneta. Saka ndinenge ndichidawo rubatsiro.
Vanoda kukubatsirai vanokubatai papi?
Munogona kutsira meseji paOrphans Guardian Angels. Okay. PaWhatsApp ndinobatika pa +12147154234.
Shoko ramungasiyirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanogona kunge vaine mikana yakafanana neyamuri kuwana yekubatsira vanoshaya asi vachizengurira kupinda mazviri.
Tida kuti kune mhuri yeZimbabwe iri kunze kwatiri uku. Hapana chinoramba. I know kuti tine matrust issues. Asi regai munzwe kwandiri. Hazvisi nyore hongu. Asi for the 14 years zvandaa ndiri paground. Zvizhinji zvacho of course ndiri kuno kuAmerica. Ndine vandinoshanda navo. Kunenge kuri kutsvaga vanhu vane chido chekugadzirisa. Zvinhu zvayo zvamuda kuti zvigadziriswe nekuti kazhinji kacho izvo zvikandai tikada kuti tiri kuenda kwaRusape. Vanhu vari pabhodhi vazhinji vanonga vashandisa mari dzavo. Saka tinenge tichida kushanda nevanhu vasingatarisire kuti tichazopiwa. Asi kuti ivo vachizva kuti ndivo vari kutopa community kuti ichinje. Hapana chinoramba. Vanenge vachida kuti tifambe navo nekuvadzidziso kuti tinodai tinodai. Chishuwo changu ndechekuti kumuka mangwana kana kuswera mangwana kunzi kuchimanimani kwane imwe nzvimbo iri kusoneswa kana iri kuvakiswa vana vari kudai. Handisi kungozvishuvira munzvimbo yangu yemamurehwa chete. Asi kuti data wana kunzvimbo dzese kuti vana vedu vabude madrugs, vana vedu vasapiwe zvirwere. Asi kana vachizororwa whether ne 18 kana 20, anga aine chaanenge achibata. Kana vari vakomana achizorora, anga ari builder kana carpenter. Zvese izvi oso tiri kukumbirawo kana ivo vari kuZimbabwe vane makambani. Mutibatewo mushandowo nevana vedu. Zvinototora isu kuti chinje vana vedu. Vanhu vari kudiaspora tinogona kuzviita. Tsvagai vanhu. Sokutaura kwandaita kuti vanoda kubatana nevana kana mama organization. Isusu hatirambe kana makati hande kubhuruwayo kana kupi kana kuchimanimani. Tinoenda munoendawo nemhuri yedu inoziva kuti todai todai tichifambidzana kusvika maziva zvatiri kuita.